A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. I am Gibbs Dube in Maryland.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who you're broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 or coronavirus pandemic, which is continuing to ravage the whole world, including Zimbabwe.
According to the Minister of Health, there were 24 deaths yesterday and 115 new COVID-19 cases in Zimbabwe. And according to the same ministry, now there are 33,388 people that have contracted COVID-19 since March last year. Out of this number, 26,044 people have recovered and 1,217 have actually died. And we see that there are several people who actually died yesterday and today. And they include Mrs. Rosemary Siachitema, who, according to the Herald newspaper, they succumbed to COVID-19. There are also several other people that have succumbed to the disease who are actually linked to the government. So we also see that according to Johns Hopkins University, there are more than 103 million people worldwide who have contracted COVID-19. And out of this number, 2,229,565 have actually died. And in the USA alone, there are over 26 million people who have contracted COVID-19 and 441,331 have died. Over to Marvelous.
Yes, Gibbs, talking about the United States, we've seen that the new president of the United States, Mr. Joe Biden, has really put into motion a program that will ensure that there are more vaccines in the next 100 days so that most of the American public and, you know, everybody does get the vaccination to halt, especially the continued rise of deaths in the United States, which has become one of the hotspots in the whole world. Like you mentioned, it has over 400,000 deaths due to COVID-19.
Now, we know that today is the 79th anniversary of the Voice of America. We know that the Voice of America was actually launched in 1942 by the government in order to, stop the propaganda that was flowing from Germany. That was a time when there was a lot of fighting between several nations. Ever since then, VOA has served the world with a consistent message of truth, hope, and inspiration. The Voice of America is a dynamic international multimedia broadcaster with services in more than 40 languages. VOA serves an estimated weekly audience of more than 280 million. So, kunjalo ke mahlabezulu njalo lapha ekhona endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo lapha ke lamhla sikhuluma COVID-19 njalo sikhulume ngakhona ukuke ukuthi Voice of America CNLC iminyaka eyi-79 lokho yabunjwayo. So ke ukukhanya ngazane sibili lokho kuyathakazeliza abantu abaningi bayakuthakazelela kakhulu lokho, kodwa kulabanye phela angani basola bathi hayi ngayi VOA yenza okuningi lapha lalapha, kodwa bonaba ke ababongayo siyabonga kakhulu ukuthi liyakubona esikwenzayo. So kuzobuya ke nxa sikhangele futhi i-VOA siyabona ukuthi iyatshaya sibili kwezenews lapha lokunye okutshiyeneyo. I-COVID asikhulumi ngayo eZimbabwe ngoba umtshaya bhuqe sibili izolo, kulabantu 24 ababhubhileyo bese kusithi abayi 118 batholakale bele COVID-19. Siyabona njalo ukuthi khathesi nxa sikhuluma kulabantu 33,388 asebabanjwa bele COVID-19. Kuthi kunani leli kune 26,044 asebaphepha kumkhuhlane lo. Kuzobuya ke 1,217 abantu asebabhubha kule Zimbabwe. So umkhuhlane lo luqaphele sibili uyatshaya okunye okumangalisayo. Kulabanye sibili abasezikhundleni eziphakame kunangale ke kuhulumende asebabanjwa umkhuhlane lo babhubha. Siyabona labanye njalo badlelana lohulumende. Sibonele namhlanje ke unkosikazi Rosemary Siachitema okade uConsumer Council of Zimbabwe. Uzebhubhile kasekho sibili. Kuzobuya lezinye ke iziphathamandla zikahulumende esezabhubha njalo lezinye ezazisuke kuhulumende kudala. So siyabona ke ukuthi emhlabeni onke jikelele iJohns Hopkins University uthi sokulabantu abedlula 103 million asebabanjwa i-COVID-19 emhlabeni onke jikelele. Kwesu sithi ke kunani leli abedlula 2 million sebabhubha. So ke kungani kulobuhlungu obunye obumangalisayo khonapho. Xa sikhangela njalo ke khonapho kule Melika kulabantu 26 million asebebanjwe COVID-19. Wathi kabe 441,331 ngabantu asebathiya umhlabalo. So ke kunjalo mavelas. Yeah, asiqhubeke siya phambili.
Aiwa kunewo vachangobva kutichingamidzai tinokuchingamidzai nemufaro nhasi musi wemuvhuro yatingati February 1 uno mwedzi werudo asi tichange tiri kutarisa zvakasiyana siyana ipo pano pachirongwa chedu tichange tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya yedenda recovid-19 sekuziya kwamuri kuita denda iri riri kunetsa pasi rose kana imo muno muamerica mune vanhu vanodarikidza 400,000 vawanikwa ivo vachishaya kubva kudenda iri asi muzimbabwe pari zvino ebazi rezveutano riri kutaurawo zvakare kuti denda iri riri kuramba richinetsa pari zvino uyezve pane vanhu 32,952 vabatwa nedenda iri tozotarisa vanhu vachaya vachisvika ivo pa1,178 asi munoziva kuti mafigures aya anogona kunge asanduka panguva yamuchationa nekuti pari zvino hatisi live muchazotiona munguva inotevera tinotarisa zvakare kuti zuva ranhasi izuva rekupemberera mhepfenyuro yevoice of america yasvitsa iyo makore 79 ichitepfenyura uyezve studio 7 iyo yamunotiona tiri pasi pevoice of america inova iwo yakatangwa nehurumende yeimuno muamerica asi pari zvino yaakuwanikwa iyo ichitepfenyura isina kwayakarerekera saka nhasi aiwa manyukunyuku tichange tiri kunzwa kubva kwamuri vatsigiri vedu vepastudio 7 vachitaurawo pamusoro pezvavari kuwana kubva kunhepfenyuro yedu yevoice of america apo tasvitsa makore 79 tichitepfenyura tichitarisa zvakare kuti pane zvizhinji zviri kuitika munyika pari zvino nhasi taona nhengo tatu dzembc alliance vanova ivo muzvare Johana Mamombe Cecilia Chimbiri nemumwe wake vachiwanikwa ivo vachisungwa zvakare pavange vaenda kuna chiremba tichiona zvakare kuti nhasi pane kusuwa kuripo pane mumwe vaigara achitaura nesu ipo pano pastudio 7 vaivo ivo mukuru mukuru kuconsumer council of zimbabwe vawanikwa ivo amai Rosemary Siya Chitema vawanikwa ivo vachitisiya muzuva ranhasi pamusoro pedenda irori recovid-19 saka tinoti matambudziko kumhuri asiyiwa nekuti vaigara vari ipo pano pastudio 7 nguva nenguva patakatanga nepfenyuro yedu ivo vasati vambokwira kusvika kwavari kumusoroko vaigara vachitaura nesu panhepfenyuro panyaya yemaonero avaiita zvinhu zvanga zviri kuitika munyika Gibbs.
Yes, let's start with the owners of the Voice of America, and that is the listeners. Let's hear what they are saying about, you know, anything that they think about the Voice of America. So let's roll in some of the audios that they sent us.
Sarivonani Ngurede Kwiniso, Sarivonani Ngurede Chokwati, Studio 7, Voice of America. Siyabonga kakhulu lesibusisile ngumsakazo lo umsakazo obaluleke kakhulu. Ngithanda ukuthi happy birthday.
Nengikhuluma ngokhuphe umvundla ngibuye umfiti. Ya siyakuzwa ukuthakazela iminyaka le ngo-79 namhlanje eAmerica. Yeah, khona kunjalo, yes, of course, siyakubona. Yeah, hayi. Kabothakazelela umnyaka lowo namhlanje. Hayi, sikhangele yona i-corona. Akula nto sikhangele sikhangele yona i-corona, sazi ukuthi kuyophelani lokho kuyinto. Alabo bangathabi kakhulu phela besuka sebethatha i-corona njengoba i-corona yangkhona ayifuna ukuphela.
Umsakazi wakwa-Studio 7, ngithi Voice of America. Ukuma lokuqina kweqiniso ngikimi ngeqiniso. Ungathi usungule izolo kodwa ngenxa yokubana usebenza ngeqiniso njeloma ngeqiniso yikho lokhu mingazani uvule izolo kawuye phambili ngeqiniso kumele iqiniso unganyikinyiki ungethuselwa ume siusekele lathi abantu abalalela uStudio 7 yabonga ngosogogwana lejombe
Mpumelelo Mafu ngikhuluma ngiseSt Luke's mina ngithanda ukubonga umsakazo weStudio 7 ngendlela osethulela ngakhona izindaba usikhumbuza kudala iZimbabwe iseseyiZimbabwe kuseselo Radio 2 kuseselabo Ezra Jesus Banda sisizwa indaba yezimqotho sithi ngabe uStudio 7 uyaqhubekela phambili esinika izindaba ezihlelekile eziliqiniso ngoba indaba zakathesi sesizizwa kuRadio yakithi hayi azisazwisiseki vele awulathando lazo ngoba zile ziliyosekelo kubandla elithile kakhulu esikhathini esiningi zifuna ukuthi khuluma ngokufunwa ngupresident obusayo kumbe iparty ebusayo aziniki ubufakazi obugcweleyo zakwamanye amacele. So Studio 7 simlalela ngcono usinika indaba ezimiqotho ngiyabona.
Yes, so these are some of the people who actually send us messages. Marvelous. We also have some more messages from the owners of Studio 7. Here we go. I think we've got a slight problem in terms of turning on our volume. So I'll try to cue it in. So Marvelous, let's go ahead, discuss the issue, and then I'll try to bring in those callers shortly.
Aiwa, potanga tiri kunzwa kubva kune vamwe vatereri veStudio 7 vamanga muchinzwa vachitaura pfungwa dzavo apa musoro penepenyuro yenyu imi veStudio 7 vanga vari kutaurawo vachikorokotedza Voice of America kuti muzuva ranhasi Voice of America yasvitsa iyo 79 years ichitepenyura. Titarisa zvakare kuti Studio 7 iri pasi Voice of America, saka vanga vari kutaurawo kuti aiwa ndokwavanonzwa nawo dzechokwadi nezvimwewo vachitaurawo mafungiro avo munyaya dzakawanda panyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe. Gibbs.
Yes, now we've got some more audios from people. Here we go.
Koto Voice of America, aiwa tinotenda, tinozvikudza, yakura, zvinotendwa, zvinofufadza. Ini ndinoitwa Gladys Singi, ndiri kuno kuBotswana ndichibva kumusha kuZimbabwe kushamva. Aiwa tinotenda Studio 7 zvirongwa zvainotipa, tichitenda nenhau dzatinowana zuva nezuva. Manheru nemangwanani tinenge tine nhau dzinofadza, tine tine nhau dzezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, nyange tisiri kuZimbabwe asi tei tichitoziva kuti kuZimbabwe nhasi kwaitika izvi, kwaitika izvi kuburikidza neStudio 7. Aiwa tinotenda
makorokoto makorokoto Voice of America, tinokutendai. We thank you a lot for giving us and for educating us to know that we've got the right to authentic news. Makatipa kuti tizivewo kuti tine kodzero yokuti tiwane news dzechokwadi dzisina kubikiridzwa kuti dzinge dzichisupporta zvido zveumwe munhu zvisiri zvido zvevana vese venyika. Kunyanya kwatiri isusu maZimbabweans takanga tiine nguva chaizvo tichishuvira kuti detawanawo nefenyuro inokwanisa kutitaurirawo chokwadi, nefenyuro inotokwanisawo kutaura zvinhu zvatinoda kutaura takasununguka, inotidzidzisazve kuziva kodzero dzedu. Saka tinotenda Voice of America nekutiberekera kana kutibarira Studio 7. We are so happy and we are so well served ne Studio 7. Tinotenda zvakanyanya. Dai maramba makadaro, murambe musinga dzori tsvimbo. Rambai makadzvanya ipapo. Ticharamba tichikusupportai tisivateerere venyu. Indinonzi Peter Mandebele, ndiri kuPretoria.
Makorokoto makorokoto makuru to the Voice of America. Vari kutaura ndimukoma kuda kuNamibia. Tinobva kuZhombe. Aiwa, Studio 7 inotiitira zvakanaka, inodakadza. Tinotenda chaiko kuti inotipa nhau ichiti updata zviri kuitika nguva dzose. Tinotenda zvikuru, tinotirambai makadaro weStudio 7 muchitipa nhau dzechokwadi.
Makorokoto makorokoto to the Voice of America. Ini ndinonzi Tapiwa Wachi, ndiri muCape Town ndichibva kumasvingo. Makorokoto makuru, aiwa, Studio 7 inotiitira zvakanaka, up to date. Tinogara tine tichinzwa ende ndo news dzandinotoona dzinotobutaura chokwadi pane dzimwe dzese. Makorokoto makuru.
Koto makorokoto Voice of America, makorokoto kwamuri imi vanoshanda vachita nezvestudio. Makatikoshera vanhu wee, makatikoshera. Munotimbinyura zvakadzika dzika, zviri pakadzika nepakawanda, muchifudugura muchitaura chokwadi. Aiwa, ini ndinozvifarira zvangu, ndinofara zvisingaiti, nekuti zviripo zvimwe zvinozama kuvigwa asi Studio 7 munovhundunura. Tinokutendai, muitirwe zvakanaka vanotisenzera mazviita. Ini ndinonzi Kudzanai Chumbiri.
There you are, people are saying a lot of things, yeah?
Yeah, yeah. Tinotenda apo tanzwa kune vakasiyana siyana vamwe vati vari ku South Africa vamwe vakasiyana siyana vachikorokotedza nepenyuro yo Studio 7. So they were just hearing a bevy of views on what people think about the work that VOA is doing. Some are really narrowing down on Studio 7, obviously, which is under the VOA umbrella. VOA started 79 years ago, as you said, Gibbs, but we see that Studio 7, we've also been in operation, and people are really appreciating some of the news that is brought by Studio 7. But I see we have a guest, so we'll move over to him.
Mr. Innocent Dibale, welcome to the program, and tell us a bit about what you think about the Voice of America.
Thank you very much, Gibbs, and Sister Marvelous, and how are you?
How are you? Happy New Month. I didn't recognize you without your gear, regalia.
Yes, today, because it's VOA, Voice of America birthday today, so I've taken the hat off to salute you guys.
Okay.
You know, as I have said, you know, earlier on that, look, Studio 7, Voice of America, you know, the presentation of your news is always balanced and is always fair. It is well moderated by you guys. I think no one would dispute the fact that you are a leading voice for our people in across the country in Zimbabwe, you know, so to speak. And for us as EFF, we value your leadership in this area, because leadership in different spheres or different levels of our community always, you know, can always be more effective with effective media houses in terms of, you know, holding, you know, us accountable, holding the government, you know, disseminating information across communities. So I want to wish Voice of America a happy birthday. I want to wish you guys, because you are here, obviously, through the Voice of America. So we want to thank you very much for the work that you're doing.
Yes, so look, try again. I sent you a message for 1 minute.
Yeah, Tina, the EFF, Sia Tavanjalo, Sia Bonga, Momsevenze Liwenzayo. Umsebenzi we-Studio 7 unika wonke umuntu ithuba lokuthi ekhulume lokho afuna ukukhuluma kungela kuthi lithatha uhlangothi oluthize kumbe lithatha umhlobo othize. And kuyathokozisa kakhulu ukuthi i-platform le iyaletha ulimi lwethu always ndebele lo limo lwethu always shona. Kodwa mina wish yami ukuthi engaye liyaletha le ndimi eziningi, like isiTonga, isiNyanja, isiVenda, isiKhalanga, and all the other languages akhona eZimbabwe, ukuze sibe lakho ukuthi sizwe ama languages ethu akhona. Kodwa kungasenani umsebenzi eliwenzayo, Baba Gibbs, Losisi, Marvelous, sifuna ukubonga kakhulu sithi hayi iStudio 7 eZimbabwe yiyo ivoice ebelievwa ngabantu abaningi. iZBC must be aware ukuthi hayi bale very very serious competitor from Studio 7. Actually, maybe Studio 7 is 1-0, really, is 1 and ZBC is 0.
Marvelous, we also have Mr. Joseph Chuma. Mr. Chuma, welcome to the program, sir.
Thank you very much, Jube. Good evening, and good evening to all the listeners as well.
Welcome to the program, and Marvelous, go ahead.
Vachuma, ameno murukona nasi tirikuwane kwa isu tichipembera Voice of America yashitsa 79 years old. Asipopo pa Voice of America ndo pane Studio 7. Imi muno itambira sene penyure iti. Sata pinda edu mune mapisha pisha.
kutanga regai ndidzi makorokoto kuna ku studio 7 murese studio 7 nekusvitsa makore avo 79 muchifereveda nhau muchiita maprograms anonakidza zvikuru tichitendera futi kuti studio 7 yazochinja manje hamene kuti yakachinja nekuti kwakazouya musikana akanaka anonzi Marvelous nezijaya rakanaka rinonzi Gibbs Dube here asi iva vanhu two ava maichinja studio 7 yakuonekera manje yakuita serial station nekuti makugona kunyatsoita maprogram anobhalansisa zvinhu nemazvo ndinoziva kuti payakatanga studio 7 in 1942 yanga iri nhetero yekuita propaganda against nyaya dzakachitika ikoko hondo dzanagermany and stuff like that and vakazokura vechingori propaganda station asi imimi makazouya mukachinja yanhetero inogona kutsveregwa chero neripi boka zvaro even isusu vanhu vari kuzanupiefu takokutsererai zvikuru nekuti makubhalansisa zvinhu makuita basa renyu chaizvo chaizvo nemazvo nokuita majournalist kuti munoita moderate muchinzwa mafungiro anoita vanhu vezanupiefu mafungiro anoita vanhu vemdc mafungiro evanhu vekuef iyoyo yatinayo nhasi kana kuti imtsvakazi kana kuti chii ndo zvikuru chaizvozviya kuti kana muchiita maprograms mubhalansise zvinhu saka makuzviita nemazvo chaizvo tinoda kutendai zvikuru rambai makadaro muchiita imimi apolitical musingapindire muchitora madivi akati kuti asi imimi muchimira pacenter muchinzwa kuti avo vari kuti chii avo vari kuti chii mozviendesa kuvanhu sezvazviri kuitira kuti vanhu vave ndivo vachaita sei vanozozvionera kuti apa tiri kutora izvi kana kuti tikurasa izvi.
Yeah, thank you so much, Chuma. You can say it in English as well, just briefly.
Thank you very much. Let me take this time to congratulate Studio 7, a Voice of America, for attaining 79 years in broadcasting. You guys have really come a long way. We know that you started in 1942 during the times of the World War when a mere propaganda station to try and drive a certain issue across in defense of America. But now you guys have risen above all that. And I must say that I would like to really thank you, Dube, and my sister Marvelous, that they've come on board and really articulated themselves so well as seasoned journalists. We have really taken a moderator's role whereby you don't take any sides in any argument. You actually remain in the middle as moderators and let people come in and air their views. Like I've always been with you here, I would air my view as ZANU-PF and whoever other comrades that will come and air their views as their own parties, be it MDC, be it Mtswakazi Republic, be it EFF as well. Mm-hmm. And that is good because you always stay neutral. That is what builds up confidence for your station. So now, you become appreciated by everyone. We in ZANU-PF appreciate you. The MDC appreciates you. EFF also appreciates you. We have already had a representative from EFF saying so. So this is the kind of outlook that you need to portray as a broadcaster to say you must be there to disseminate the news as they are and then let people then decide and choose what they want to pick and what they want to reject. So
yes,
well done to both of you and well done to Voice of America.
Thank you so much. And we also have Mr. Skumbuzo Mlalazi, who is in UK. Mr. Mlalazi, welcome to the program, sir. Can you hear me, Mr. Mlalazi Skumbuzo? Yeah.
How are you? I want to say, good evening to Zimbabwe and Sister Marvelous in Washington, D.C., and Baba Duwe in Maryland.
Yeah.
Yes, I just want to join the beautiful voices congratulating the Studio 7, the VOA, especially of America, for the 79th birthday today. In particular, I just want to say to Studio 7, Yabele, you have served my people well, in particular, Vukalanga, where I come from. I would have wished to have some audios from Vukalanga because We are the majority listeners of Studio 7, Baba Dube. Mina, in your holistic approach, would you mind considering this language called Kalanga to add it in your news some other days and have the Kalanga day? So, you know, if you listen to voices, especially voices from South Africa, America, or wherever you come from, people will be saying they come from Matabeleland. Majority of those people, they speak Kalanga. So, mina ngithaba duve emuhle umsebenzi wenu kubeka nuwenza abantu bakithi mina ngikhulele eMatabeleland esikalangeni bekungela ama-frequency or ama-reception of ama-radio besingazwali ukuthi besidlalela ama-radio avele kutesinge butwana balifikile Studio 7 especially ngesindebele ngathi nasiyazi isindebele kakhulu ngasikhulele eMatabeleland for isindebele noma singamakhalanga kodwa-ke sibe sajabulela umsakazi we-Studio 7 sihlanganisa bonke abantu sizindaba zonke nje politically nokuhlala nje umakuhlalelwa abantu ukuthi abantu bahlala kanjani ezweni lakithi nabantu bakithi abakwamanye amazwe ukuthi baphila kanjani. Umsakazi we-Studio 7 siyakubonga. Nani mama Marvelous, we've been listening to this beautiful voice of yours since Studio 7 came in life. Robert Dube, so bengisikhuluma nje sikhumbule kudala nje ngisikhumbuza kudala izwe lakithi lisaphila sisengabafanyana umnandi izwe lakithi ngisikhumbuza kanjalo nikubambe kanjalo abantu bakithi and I believe ukuthi ma Studio 7 ikhona izwe lakithi ulaka nje olukhona especially political ama-politicians azothi abe namahloni ukuthi angavela kanjani Studio 7 ngolaka sizobani ukubambana kube nothando kakhulu eZimbabwe. Siyabonga izwe lakithi lihle malibusiseke. Olusuku lanamhlanje I just say happy birthday to Studio 7.
Ye, siyabonga kakhulu-ke khonapho-ke ukhuluma ubaba uMlalazi. Siye kubaba-ke uNdibali. So now I'm going to give each one of you exactly 1 minute to say something about what we are not doing right and what we should bring on board in terms of programs. So I'll start with you, Ndibali. I'll be counting the seconds. So go ahead, say.
Yeah, I said let's prioritize the development and let's prioritize or create an environment a conducive for all our political leaders, our civic leaders, to bring our people together, regardless of your political locus. And I think let's give a platform for ukuthi sikhulume ngendaba yama-sanctions. Indaba yama-sanctions le baba ayimelanga ibe yi-partisan issue. Kufuze ibe yi-Zimbabwean issue. So mbone ngani ngeyinye into kufuze siyikhangelele kakhulu ukuthi sikhulumele i-development yelizwe lethu. I think the culture, i-culture yethu baba, asiyiletheni on board i-culture yethu eZimbabweans. Regardless of the language, regardless of the tribe, the culture of being African. And in the land, kufuze sikhulume ngayo as Africans. And the land of our borders, asikhulume ngendaba yama borders.
Thank you. Thank you. 1 minute is gone. So, Mr. Chuma, just 1 minute. What are we not doing right? And what should we do in terms of additional programs? What can we do? 1 minute exactly.
Thank you very much, Gabe. I think what Comrade Ndibali said is very important. You have done so much on the political front, and I think we have realized that we are always going to be fighting, and the solutions really are not proper. So I would like to advocate for you now to change your trajectory and start moving towards the developmental topics. Let's talk about the United Zimbabweans. Let's talk about development so that we now work on our economy. Because at the end of the day, the common denominator of our whole being is we are Zimbabweans. And therefore, political parties really shouldn't matter. Tribes really shouldn't matter. What must matter most is that our beautiful country, Zimbabwe, is crying and is bleeding. How do we stop that bleeding? How do we work towards having a unified Zimbabwe that will have a vibrant economy to sustain everybody, us and the generations that are going to come after us? And all this will be achieved also by you leading, playing that leading role as the broadcaster of choice, the broadcaster which is being led by a majority of Zimbabweans, as everyone is alluding to. So now play that role, take us out of the political gears and engage us in the developmental gears, whereby we now discuss issues. We discuss such pertinent topics like what he mentioned, sanctions, how shall we handle that, and how do we get out of that, how do we revive our economy, how do we become a better Zimbabwe for all, so that we go back to the blissful days that we once enjoyed. We can enjoy them as long as we are united.
Perhaps same question, Mr. Skumbuzo Mlalazi, same question. What are we not doing right, and what should we do?
Myself, I think I'm on the positive part about the VOA in the area. I think you have served our district very well. So I think we have learned a lot since the formation of this Studio 7. So in the say, I would ask just one request. I don't think it's going to be something too much to ask. To say, how about adding Kalanga language in your programs? And also, you know, in schools, it's very important to have programs that will maybe teach our children in schools, have a day whereby Studio 7 will have programs bringing in educators to teach, to have programs like in the Lele, Kalanga, or in other languages, Tonga, or anything like that. People can listen to you guys talking about stories and beautiful stuff about our country, not only politics. We have enough of politics now. I think it's about time as Africans to talk in one voice to say we have a country called Zimbabwe and there's nothing else that you can call home besides Zimbabwe. And then again, it is true that Zimbabwe has been under sanctions for too long. I think they are necessary, and I also join those voices to say just leave the sanctions. They are not hurting anyone else besides us Zimbabweans. So it is important that the leaders of the EFF and the leaders of ZANU-PF as a ruling party to come together, and all other parties to come together and say to the people of Zimbabwe, it's enough now. We need to be united and have a good
thank you.
Thank you.
Thank you very much. You can mute your phone. Marvelous. Go ahead.
Apo tiri kunzwa kubva kunevanyarikani vedu vari pano vari kutaura ivo mafungiro avo kuti zvii zvimwe zvingawanikwe zvichiwedzerwa pakutepfenyura kweStudio 7 vachiuyawo vachitaura pfungwa dzavo kuti pamwe panokwanisa kuitwa zvirongwa zvekuvaka zvekuti tinzwe kubva kune vanhu zvimwewo zvingaitwe kuti nyika ienderere mberi. Asi ndiroziva kuti pana vazvidzairo zvidzo veMBC Alliance vari kuedza kuti vapinde pachirongwa pari zvino, saka tichada kunzwawo kubva kwavari sevanhu vanotema. Hatisina kwatakarerekera kuti pano tine ZANU-PF, tine EFF, saka tichaedza kuti tibatire MDC Alliance tinzwewo pfungwa dzavo panyaya yekuti ivo vanoona sei mafambisiro atiri kuita basa ipo pano panhepfenyuro yedu yeStudio 7. Tichitarisa zvakare kuti aiwa nhasi kuri kufarwa kune mabiko, kunyange zvazvo tese tiri kushanda tiri kumba, saka mabiko anenge ari kungoitwa ipapa pazvivhitivhiti, tichifara kuti VOA yasvitsa makore 79. Asi regai tichienderera mberi, panga pari kutaurwa ipo nyaya yezvirango zvakatemerwa nyika. Ndanzwa vamwe vari kuuya vachitaura, ndomboenda kuna vachuma ndichiti taona nhasi Britain ichizivisa kuti ichange ichiisa zvirango pane vekumauto vakataura masei vamwe vanhu, imi munotambira sei izvi?
Izvo ndo zvanga tichitaura kuti takufanga kunge tichiita maprograms atisatarisa kuti tobudirira sei senyika. Saka kana tichingoramba tichiwana dzimwe nyika dzinofanana neBritain zvayaita nhasi kuti yaisa masanctions kune vamwe vanhu, ndamboona kuti zvanzi vaisa Minister of State for Security vaoncuve, ikaisawo director wesiyawo Isaac Moyo, ikaisawo neuyo anga ari kuarmy anonzi chancellor something. Unozvibvunza kuti ndokuti zviite sei zvinovakatsi, nekuti zvatoziva isusu ndezvokuti masanctions haasati ambofa ashandira vanhu pasi. Even vanhu vavo vakanzi vaiswa masanctions havasi kubvumirwa kuenda kunhu. Tinoziva kuti kukaita misangano inosakusunana naUN and vana AU and other bodies that vanhu vavo vanofamba vanosvika munyika dzenu idzodzo. Saka chaizvo chaizvo zvamukuti mukuti masanctions aya ari kubatsira chii? Because chatoziva chaizvo ndechekuti masanctions aya ari kukuvadza vanhu vari pasi. Isusu tiri pasi pasi kunoku, this tinonyatso nzwa marwadziko emashakizwawo because tinosvika pa point yekuti zvinofamba zvakanaka asi vanhu haa upenyu hwavo hunofambira mberi hunoita zvakanaka vachiringodya mazai vachingogeza nemvura inopisa asi isusu pasi kunoku tichingogwamba tichingotema tete saka hapana zvazvinobatsira saka ndo patoti isusu ngatiwei tese mazimbabwe timoti aiwa handi nyaya yezanupf handi nyaya yemdc asi nyaya yezimbabwe kuti kana chinhu chichiiswa maimplications acho chii zvichapedzisa zvaitika chii tikazvitarisa nemaopen minds tichinyatsotarisa zvakanaka tichazozvionera kuti hazvisi kutibatsira izuba asi zvingotidzosera mashure chete saka takuda bundudzo takuda kuenderera mberi izvo zvichangoitika nekuti tibatane semazimbabwens tichitarisa nyaya dzakadai tichiramba kuti aa britain musadaro america musadaro zvinhu izvi zvamuri kutaura izvi hazvisi kubatsira nekuti isusu tiri pagraund tiri kuzviona because the times iyo vana vavagara kuamerica vana vavagara kubritain vechifunga kuti pame masanctions akunyatsobatsira saka yatime yekuti imimi sisi mavelas namukoma gibbs ikoko muchivaudzakuti hazvisi kubatsira chinhu izvi zviri kuuraya hama dzedu pasi uko ndo zvatofanira kuita manje maprograms enyu tichipemerera birthday yenyu kuti ngatifambei netrajitori iyoyo yokuti ngatichinjei maitiro sezvavanotaura kumdc kuti chinja maitiro ngatichinjei maitiro iwavo timbofamba netsoka dzekuti tiite sei tiwinze bundudzo
thank you very much tuma we are joined by another guest and that is Vivian Nomalanga Pepe who is in Israel Miss Pepe welcome to the program
thank you to the
yes
congratulations to EVOA ukuthi ifikise leminyaka eyifikisileyo
siyabonga
yeah
so wena ngathi siyethula okufunakalayo kumbe siyadlala nje
hayi mina ngiboni ngathi kancane kancane lana ngizosekela khonapho kukhulunywayo ngabantu ukuthi kumele sifakeni into ezakhayo okay kunini sidlephana sibanga izanu sibanga i-MDC sibanga ini khathesi asifake nama-programu la wokuthi omunye kabuye lo mbono esibona ingathi yiwo ngasiza ukuthi silungise ilizwe lethu ngoba akusisizi ngalutho lokhu esikwenzayo so mina ngithi mboni ngani into eliyenzayo i-right but sifake nama-programu nalawo lifake wona lawo ukuthi abantu bebuye le mbono ukuthi singanceda njani ilizwe lethu kungabi yikuhlala sidlephana kuphela sibanga ukuthi lo ngo-one lo ngo-one but otherwise hayi lenza umsebenzi onqomekayo
ye so lapho mzela uthi umekhuluma ngama-sanctions lapho ukuthi kumele esulwe wena uyavumelana lapho ngono
ye mina ngiyavumelana lakho vele ngihlala ngisitho ukuthi le yama-sanctions ayisisizi ngalutho ngoba at the end of the day kuhlupheka abantu abasemuva elizweni uyabona mostly abantu bona laba abangumsindo Dube ngama-sanctions mostly ngama-keyboard warriors ngabantu mostly aba-abroad ngabantu mostly abaku-diaspora abangekhoyo on ground so bona kahle kahle abantu ababona i-situation abantu abaphakathi kwayo eZimbabwe eyenziwa ngama-sanctions ona lawo yebo bangacabanga ukuthi kuncane like a-target ama-individuals as they say but mina ngibona ingathi kuningi okumoshakeleyo ngama-sanctions ona lawo kuningi esingakulungisa ma ngabe lathi ilizwe lethu likhona ukuthi lisebenzisane lamanye amazwe freely
ye so siyabonga kakhulu bamba khonapho so marvelous we've got a video here you know Mary Mliswa she's just recovered from COVID-19 so we're changing a little bit to focus on COVID-19 now so we'll play the video and then we'll proceed
pandakatanga kurwara nedenda recovid-19 handina kumbobvira ndafungira kuti icovid-19 ndakatanga kutofungira kuti asthma semunhu angane asthma saka zvandakaona ndezvekuti covid-19 inouya nenzira yekuti yawajaira musoro ofunga kuti rega ndinochi paracetamol handiti nai kakukosora ongofunga kuti rega ndino iri chii iri cough mixture zvinopera asi inenge ichitokurera uchitofamba mazuva otoona vhiki ratopfuura vhiki rechi asi apa riri kukudya mukati covid-19 hauionini maziso inotamba newe mumuviri mako kusvikira munhu waa kutotadza kana kufamba kana kufema saka zvinoda kahungwaru kakeke kuiye zvinoizvi nevhariendi iriko kuti ukangonzwa chete kamusoro ibvo watotanga kubvunza kuti izvi zvingangova iri COVID-19 nekuti inouya nemasymptoms eseflu, inouya nemasymptoms eseemalaria, inouya nedenda rawagara uchingorwara rakajairika. Saka zvaakutoda kuti iwe uchifunga kusavharika nekuti inokuvhara chokwadi. Saka zvaakutoda kuti iwewo ubva waenda omhanya onotestwa nekuti dzimwe nguva chiri kuitika ndezvekuti test iyeya zvakare inogona kuda iri negative. Nyambisirwa iwe uri kuramba uchinzwa masymptoms ekuti izvo handisi kunzwa zvakanaka. Saka naizvozvo unofanira kutaurana nachiremba kunyange yabuda iri negative asi masymptoms acho handiri kunzwa ndeakati naakati havangambokudzosera kumba.
Ndinoda kungotaura semunhu akapona padenda recovid-19. Denda iri chokwadi rinorwadza. Idenda rekuti kana ukando unaro unotoona kunge upenyu hwatopera. Asi ndoda kutenda hurumende yedu yeZimbabwe nebasa ravakabata vachitipa mari pano pachinoi provincial hospital kuti tikwanise kunge tine COVID ward yedu, isolation ward yedu. Izvi zvinotibatsira kuti kunenge kusisina nhau yekuti vanhu vanenge vakumhanyiswa kana kuHarare kuti izvo vanotsvagirwa mazvipatara ukoko. Zvese zvakuitwa pano, madzimai ana baba, vana avo vakazvitakura, chembere vese tinoti huyai kana uchiona kuti izvo denda recovid iri rakubata pana apa pachipatara zvakare panogona unokwanisa kunge uchiscreenwa kuti uonekwe kuti unayo here COVID-19 kana kuti kwete hauna. Mishonga iripo, hazvisi zvekugara kumba uchirera denda iri nekuti denda iri rinokunyenyeredza. Idenda rekuti unogona kuzvifurira kuti uri raiti asi iwe uchitokudya mukati umu kusvikira munhu watadza kufema kusvikira parufu. Izvozvo hatisi kuda kuti zviitike, tiri kuda kuti vanhu vapone padenda iri recovid. Saka tinoti huyai muchitariswa kuti izvozvo zviri kumira sei. Kana kari kaflu, hakashisiri kaflu chete, unotozonoti yave necovid mukati. Kana ukangonzwa kuti hausi kukwanisa kufema, huya kunoku ubatsirwe kuprovincial hospital yedu yemuno muchinoi. Zvinhu zvinotifadza.
Hei, aiwapo tanga tiri kunzwa kubva kuna honorable vekuchinoi kumashonaland west vanga vari kutaura ivo pamusoro pezvakaitika kwavari panyaya yechirwere checovid-19 vachiti ivo zvakakosha kuti munhu ukangonzwa waakuti koso koso kana kuti waakutadza kunyatsofema uende kuna chiremba uonekwe kuti iflu yega here kana kuti yatosvika iyo pacovid-19. So she was just giving there, you know, like what she went through. She says that it's important for people, if you just feel any symptoms that you think like you have flu, don't wait at home until it gets to a stage where you can't breathe. Try and go to the doctor and find out whether it's just flu or it's COVID-19. Because she says COVID-19 will start, you know, eating your insides, and then when you can't breathe, sometimes it becomes terminal and it's too late for you to be saved. So she was urging people, especially those in Chinoy and Mashonaland West, to use the isolation unit at Chinoy Provincial Hospital, where she is actually the governor over there.
So I'm trying to get hold of Mr. Zuzai Rutsito so that he can log in. So hopefully he's going to log in very shortly. So I think we can talk about some of these issues with Mr. Innocent Dibali. You know, he's a service provider, you know. He works a lot with these people that are providing services for COVID patients and others. So Mr. Dibali, tell us a bit about these people that you are hiring and sending out there to work for, you know, along those lines. Are they not scared of COVID? What is going on?
Yes, thank you very much, Gibbs. Yes, a lot of people that we work with are very much afraid and very much concerned about this pandemic. So what I do here, in as much as I'm a business in Africa, I'm a business person in UK. I run a company where I employ nurses, doctors, carers, and provide supported living for people with learning disability and mental health. So the people who work there predominantly are people from ethnic black minority groups, including Zimbabweans. Fortunately, in our company, we have had people who have been ill, but who have not lost their lives. But a number of providers, including the government, NHS, a lot of people have lost their lives. So what we are seeing, I'm sure you may have seen a video where I have attended COVID testing, and I've attended COVID actually, you know, getting the vaccine itself. What that is about encouraging our people, including our workforce, to take on the vaccine, because this pandemic is real and this pandemic is dangerous. I think what Comrade Mliswa was saying there, thank God that she survived, but of course we must not forget to pass our condolences to those who've lost their lives, regardless of which political party they belong to, especially those senior ministers, cabinet ministers, such as SB Moyo. We want to send our condolences to the families. But what we are seeing really in UK is that there is a rollout of the vaccine, that is the AstraZeneca and Pfizer. So what I took myself as a person, I took Pfizer, you know, the one that is, I think, is manufactured in Belgium, but is American. It is a vaccine that has, you know, clearly explained the safety measures and what has been, you know, put across in order to ensure that people are safe. So what we are doing as providers, we are encouraging our workers, we are encouraging our people back home, we are encouraging our families to be very, very careful, to mask up, to listen to their government. Yes, you can differ with the governing party, ZANU-PF, but when our government is announcing these restrictive measures, these are restrictive measures that are aimed at making sure that we are safe as a people. So I want to encourage our people to take these things seriously and not to believe in these far-fetched theories that are not proven. So the vaccine is safe. The vaccine is there for us. It's not like when you go to a hospital, you find a box for black people where there are black vaccines, or a box for white people where there are white vaccines. No, we take the vaccine together. It doesn't matter who you are. So if what Comrade Mliswa was saying, once you start feeling breathless and having those difficulties, please, please try to see a medical practitioner. This is why I was calling the government to even use the military to establish some field hospitals so that people can have access, whether in villages, whether in whatever, you know, so that they can have these gadgets that can tell them that your oxygen levels are dropping. Please do this, because people are using other methods, for example, Zumbani and other things, steaming and so on, which is fine. But you will not know when your oxygen levels are dropping or whenever you are developing other conditions, because some people have got underlying conditions. So you need to have a medical practitioner to monitor you and assess what is happening to you. So we are encouraging people to do that.
Thank you very much, and stay on the line. I think we're joined by our other guest, and that is Mr. Zizai Ruzwizo. Marvelous, go ahead.
Mukati tsananguro imi tinoona makabaiwa nhomba izi dzeCOVID-19 titsananguroyo kuti zvakafamba sei.
Good morning, good afternoon, good evening to everyone. Ndatenda chaizvo kuti makwanisa kundibatawo. I'm sorry kuti ndaitsva kuti ndiconnect zvichiramba. But first I want to thank the last speaker. I don't know his name.
Mr. Ndivali, Innocent Ndivali. Yes.
Innocent Dubani.
Ndivali.
Ndivali, thank you very much, my brother, and I appreciate the way you are talking and dzidzisana kune kwakanaka ndinotenda chaizvine kutaura kwenyu. It's true, it's marvelous, and ndakabaiwa nhomba yeCOVID-19. What happened is in 4 January, ndakabaiwa nhomba, and they say you must wait for at least a month by H2, you are not booster. So I can buy a booster last Friday. And I just want to urge everyone who I think I did opportunity. Both those opportunities, you know, and in Zimbabwe, I know in Zimbabwe, people are not getting that opportunity because vaccine is at Yaveko. Varimuno America, Vaningo, an opportunity on Gavabayo. Because, and Dina can any symptom, can any side effect and deny. I know people are talking a lot today, which has it as a cat. Izo zondito zitara kuti hakuna zvakadaro. Takabaiwa nhomba dzeBCG hapana zvakaitika. Asi taitira kuzvidzivirira. Saka I urge everyone kuti azvidzivirirewo.
Varizvidzo, tinoona zvakare kuti munomirira bato reMDC Alliance imuri kuno kuAmerica. Tanga tiri panapa pakupemberera kuti Voice of America yasvitsa 79 years. Uyezve Studio 7 ndonhepfenyuro iri pasiwo peVoice of America kunyange yedu isusu makore edu asina kuzosvika pa79. Asi imi sebato reMDC Alliance munoona sei mabasa ari kubatwa neStudio 7 imomo nomuAmerica vachibroadcasta kuZimbabwe?
Ndinotenda chaizvo neoutreach yenyu yamunoita muchiti panews muchititaurira zviri kuitika kumusha, naizvozvo muchitaurawo nevanhu vari kunze kwenyika vachitaurawo zvinenge zvichiitika kunze kwenyika kuyakuya, kuti tikombei kuti upenyu hwedu hwatinawo kuZimbabwe neupenyu huri kunze kwenyika hwakamira sei, uyezve tingazvibatsire sei isu tiri muZimbabwe kana kuti vari kunze vangazvibatsire sei. Ndinotenda chaizvo nebasa ramuri kuita vanhu veVoice of America. And I wish you the best and happy birthday. Sekutaura kwamuri kuita kuti birthday renyu. And I wish you many more. Rambai muchiita basa rakanaka.
So, Mr. Ruzizo, we see that Britain has actually imposed some sanctions on certain ZANU-PF officials. What's your comment on that?
Yeah, my comments are, I know that if I comment in the reasons, we are finding that the towers, you know, mirror battery, look around that. My comments are personal. Now, this is what it is, MDC, but this is from my own opinion. My own opinion, they would say, I will put my sanctions in the Nika Zirikunze. There was a tariff say evil over the mirror, kuti teach you without to put my sanctions. Kwete kupemera vamwe vanhu kana kupemera MDC kana kupemera whoever. Ngava zvitarise ivo kuti chakonzera kuti tiwane masanctions chii. Chikonzere chacho chacho ndochinoita kuti masanctions abve. Kana vachinge vaita se vaita fulfill. It's like the torturing of people, maarrest emaZimbabweans, maarrest emapoliticians. Izvozvo ndozviri kukonzera masanctions. Saka ngava zvitarise izvo. Takamira izvi zvii zvinoitika.
Thank you very much. Let's wrap up our program. We are remaining with about 6 minutes. Mr. Chuma, you know, COVID-19 is a problem in Zimbabwe. So where is the country going? We are told the government has actually sourced about $100 million. We don't even know where that money is coming from. But the Minister of Finance is talking about some surplus, which was in the budget for last year. So at the end of the day, does Zimbabwe have the money to purchase vaccines, or here is a bit of propaganda? What's going on, Mr. Chuma? I think Mr. Chuma has muted his button, so I think he's struggling to hit that small thing, you know. It's very tiny. Sometimes you tend to miss it. So, Babu Chuma, what is this? Babu Mlalazi. Babu Mlalazi, ngamafichani, imposte lako kwa nampo, sisi utu ngati ni ya COVID. Lako kwa nke ni pegane lako.
No, I see. I'm one of the people that had that vaccine administered in my system. And I just want to say to our people, this is very important. I think it's a lesson to, like, there's a conspiracy around the trustworth of this vaccine, especially among the black people like me. They think maybe, because they suspect that this vaccine might come to destroy us as black people. But I want to say it is important, you know, because this tradition to say there's gonna be a pandemic in every 100 years. So if you look at it now, we are not sure when this thing is going to end. So it is very important. It is very imperative for anyone, young, old, or whatever gender, to take this vaccine to protect our system, because you never know till you're adult. And again, I want to say thank you to our brothers, especially political leaders here, to say this positive and ubambana nje into enikwenzayo esizenza ukuthi impontent dani ukuthi nithi sengiyenda endla ama sanctions. Whoever is praising sanctions, that person is wrong. Sanctions are not necessary. They have never worked. They will never work. We don't don't need sanctions in Zimbabwe. We're not related to Britain. Again, I think dividing Africa from the onset to say about divide Africa would be, I would want to our leaders, especially our corner, Jamila, is our servant. First of all, we would think about the people who are called by Matebelele, Mashonale, South Africa, Zimbabwe. We need to maybe to have leaders who are going to challenge that, to have Africa as a country. So when these people trying to attack any country, bring sanctions to our people, and start them say COVID like this, because Africa will stand together and say no to that, because it's not unnecessary. We know there's no any country in this world taking an abuse of human beings. People are being abused everywhere. I live in Europe. You're going to waste 1 hour. Black people are being abused. No country in Europe is under sanctions. And then what is it that makes them, and whoever is putting sanctions, who determines what the Abantu should behave like this in their own country?
Thank you.
Necessary than call for, but do they keep on bringing people who are going to challenge these sanctions? Go, our people are suffering.
Siyabonga kakhulu ke. Maphepe, lokhu khona mama. Yeah, maphepe, ukhulume nge-COVID-19 khona bo. Khona maphe Israel kuhamba njani? Njalo abantu bayahlatshwa yini?
Kulesimanga, kulesimanga dube thina ngisho akwazi yithi ibizwe lakuqala umhlaba wonke, I think esiqalileyo ukuhlaba vele ivaccine leyi. But isimanga esikhona ukuthi lokhu kuhlatshwa ivaccine leyi, amanumba ayenza umhlolo. Abanye engibaziyo abahlabile ivaccine leyi isiba-attackile futhi corona. So into yakhona like iya-confuse sazi thina, we thought ukuthi maybe le nto i-vaccine leyi ibuye ukuthi izoqeda kumbe izocontrola. But makuwukuthi abantu sebephinda sebelala phansi ngemva kokuthatha i-vaccine, then right now siku-lockdown, like i-lockdown eyangempela hhayi le yokudlala, yabo. Ngoba ama-numbers sivuka everyday ngo-4,000, 5,000 plus, 6,000 plus. Imagine. So kusele abantu abalutshwane vele abangaka-vaccinate, but ama-numbers khona ehlanya. So hhayi, asisazi ukuthi
utokhamba njani. Yes, siyakuzwa. Ubambe khonapho ungayikajana. So Mavela, so remain with a minute, maybe let's get in Mr. Ruzizo, just less than a minute. His last comment. Go ahead, sir.
Tombonzwa Ruzizo, vamwe vari kufunza kuti kana wabaiwa nhomba iyi zvinoreva kuti hauchapfeka mask here, hauchanatira here, zvimwe zvakadaro daro izvo?
No, inini izvozvo zvekuti hauchapfeka mask, hauchapfeka chi, I think it will be a very good bad information yatingape kuvanhu. Kana uchingobaiwa nhomba, kungozvidzivirira miri wako, but hazvirevi kuti izvo unofanira kusiyana nazvo zvekupfeka mamaski. Ramba uchipfeka maski kuitira kuti umake sure kuti wazvidzivirira miri wako, uyezve hausuda kuti anything chiuye kwauri. Saka ini maski ndicharamba ndichipfeka. Saka I would urge everyone to keep on putting the mask and to make sure that unenge uchizviprevent.
Thank you very much.
Because zvirwere zvacho hanzi zviri kuchinja. Saka unogona kungobaiwa nhomba yeCOVID-19 asi zvimwe zvirwere zvichauya zviri kutaurwa izvi. Ana COVID-21 inenge isina kudzivirirwa, saka inogona kuzokubata. Saka kupfeka mask chakanaka.
Thank you very much. Our time is up and we have to thank our guest this evening, Mr. Innocent Ndivali of the Economic Freedom Fighters Zimbabwe, Ms. Nomala Maphepe, who lives in Israel, Mr. Skumbuzo Mlalazi in UK, Mr. Joseph Chuma in Bulawayo, that is Zimbabwe, and Mr. Zizai Ruzicho, who lives in USA. He belongs to the MTC. Signing off is Kip Stube in Maryland saying, good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mshanganya, who is saying, happy birthday, VOA. 76 years is not a joke. And also, let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei.